dziko kwatiri kumba kwa mukoma wopo chungono pari zvino mapurisa anga aripo pane vakararapo nezuro vanga vaine pfute vachichengetedza pamba pake ipapo kana kuti zvaanoshandisa zvibasa zvake kamera iripo nhasi mapurisa auya pamba ipapo zvakare nemagweta vachiti vari kuda kusecha mumba mamukoma hope wechingono vachiti vari kutsvaga any documents kana articles avari kufungidzira kuti vanogonga vakashandisa pakupara mhosva yavari kupomerwa iyi.
Saka pane chavatovavana here chinosungirira vachingono kumhosva yavari kupomerwa?
Paita kupokana nekuti magweta hopo chingono zvare Beatrice Mtetwa, mukoma Doug Cotard, mukoma Gift Mtisi weZimbabwe Lawyers Human Rights wachema kana kuti waita makakatana nemapurisa kuti search warrant ramwinaro iri harisi kupindirana nezvamuda kusecha. Saka paita kakutaudzana mapurisa anenge amboita kakudzoka mashure wambosiya vamwe varipo tikaona wakaenda mhiri kwavaenda. Saka tiri kungorwa mahunga-hunga kuti zvinhu zvinoda kuzama kugadzirisa kuti wavane sechiwarandi inotaura zvekutora kamera yamukoma hopozino.
Tanzwawo zvimwe chete kuti zviri kuitika kumba kwavangarivhume kuti mapurisa ari kusechawo ikoko, vawanawo here zvakare sechiwarandi kwavangarivhume?
Hongu magistrate Judith Darowinga ndiye apa sechiwarandi shandiswa nemapurisa kumba kwamukoma hopo chingono. Ndiyo zvakare magistrate apa sechiwarand iri kushandiswa kwamukoma Jacob Garivhume wakamirirwa namukoma Moses Nkomo weZimbabwe Lawyers Human Rights. Taonawo kuti akada kungofanana nasechiwaranza vari kutaurawo zvekuti tiri kutsvaga any documents anogona kungakashandiswa navangarivhume mukupara mhosva yari kupomerwa. Vari kupihwawo mhosva zvakare yakafanana neyamukoma hopo yekunzi incitement kana kukurudzira ruzhinji rwevana vezimbabwe kuti rupandukire hurumende yavo munangagwa.
Saka vaviri ava vanotarisirwa kumira mudare riini?
Semamirira zvakaita tatova kuma half past 3 dzemasikati, matare anovhara na half past 4. Saka tiri kunokatarisira kuti nezuva remangwana sechitatu vangangomeswa pamberi pedare.
Ivo vari kuti ine mhosva dzavari kupomerwa?
Mukaona pa mhinduro yavo kuwanted caution statement yakarekodwa nezuro pavaipirwa mhosva yavaipirwa iyi vari kuramba vakazviramba mhosva idzodzi vese vari vairi navamukoma Jacob Garivhume vari kudinaya vari kuramba mhosva idzi dzavakapomerwa.